Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutambo wekubata muZimbabwe usati utazimana kugara riripo chekare chanogara riripo vakapiwa kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi nongotenda nokutiwo pavakabata vakatsva vakabata vakazvakufana vanguva yavanga vari mutungamiri.
Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti paidrojiswe yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vakazivisa nezuro kuti vakanga vave kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo. Dr. Magombei vakabuda munyika muna gunyana vachienda kuSouth Africa kunorapiwa zvichitevera kupambwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori. Izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi mumwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara. Vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri, Dr. Tawanda Zvakada, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakatambira kusiya basa kwaDr. Magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira.
Tsamba yatakareceiva kubva kuna Dr. Magombei ne-email vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, vachitendawo machiremba nesapoti yavakavaratidza, vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiyo kuadvocate for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka, nekutiwo machiremba avanika achiwana muripo rinani. Vakangokurudzira machiremba kuti varambe vachipfuurira mberi nebasa iri kunyange havo iyo vafunga kumira vamutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Sano ravavatora ivo vega vakaona zvakakodzera tisingazive kuti chii chakavasvika pakutora danho iroro.
Tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira unove mwedzi uno. Imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iri?
Isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho hatingati ratirwadza, asi kuti basa rareruka iye Dr. Magombei varipo vana vashingi vachitungamira machiremba, asi nokuda kwekuti bato reZimbabwe Hospital Doctors vakangogara riripo zvikava zvichangogara riripo. Saka kusiya kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi, asi vatongopfuurira mberi. Asi tinongotenda nekuti iyo pavakabata vakarwisa, vakabata basa guurufani panguva yavanga vari mutungamiri ende danho zvakatsigirwa nematiremba vemashini kuti atisa magombei vakamiramira kana pari pakutingati kwadhivhoketa kuti machiremba ange achiwanawo mari inodzinga nyange azvo vazofunga kutora danho ndisikazivi vachadzoka here kana tisaitika. Asi panguva yavanga vari president vakabata basa rakanaka ende basa guurufani.
Matimi vakatumira tsamba iyi netsamba mbozha neemail, vakataura here kuti vanyora vari kupi?
Vaingotiwo vari kusouth africa, uko ndokwanga vangori mazuva ese sazvo vakaenda ikoko ndopesera kunze vakaangoa navo mukutaura kwatinoita vanongotiwo vari kusouth africa.
Panyaya yezvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa, tinoona kuti vamwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi mina, pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende?
Tinoona kuti mazano dzanga dzakapedzisira kuitwa mugore rapfuura rata kuda gore rinotangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzinogona kunge dziitwa takangoona dzichipostpondwa dzisikazivi kuti dzichazosvika pakutwa rini. Saka tinangoti panyaya yeincapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzi mina yapfuura, zvatowedzera kuoma.
Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kongiresi yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinoshanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi. VaMasaraure vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashanduro aro, chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mumakore mashanu anoteera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wekudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemaworkers ari kushanda achiita kuti nyika ine ibudirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevhisa mamembers aro.
Ko, muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti paidrojiswe yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelop infrastructure kumarural areas, kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vaya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka Education Equalization Fund ichange ichibatsira izvozvo, ichizobudisa zveimwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kukongresi yedu, yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo, vachiadvisa maSDA anga agara ariko. chechi para tiri panya ele bajasi zvati change tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yeZimbabwe malabor laws yedu kusanganisira sectural instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neNGNC kuti zvibvisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yeZimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvo zvichitenderwa mubumbiro redu remutemo tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga mari inodya saka tichange tichiita noita kuti vadye maprotesta akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealiziwa
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated rural teachers union of Zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muZimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituency yega yega tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kuita svika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotera saka ndozvo zvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seyedu tave affiliate yeZimbabwe Congress of Trade Union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi chakanyanya kukosha ndechekuti patiuti education equalization fund yatiri kutaurai inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespect the constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende iassume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura sechipiri kana tarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tarisa bato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisa kurespecta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuijoya malabor rights edu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tiri kutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sanaapex council neNGNC zvisiri pamutemo kuti paburwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu inobatsa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakatirebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri arekuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muDaily News bato reMDC rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muChronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari veCold Park mubhulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi eZuko amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha Zim Live inoti vakafanobata chigaro chemukuru wechikurubhi support unit vabhazivi dhuve vanoti mapurisa echikadzi vave kuita zvechifambi kuti vapamidzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nekufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini zvinoitika muZimbabwe zvinondirwadza anamwariwe. Zvoita munanga ngwambatirwadzisa nemuongorwadziwa ndambarwadziwa anamwari. Munanga ngwaanoti anode kubve kuzororo kusongana nemunhu wekuchaina ndozvaakoshesa kuti vaitiro kutori nyedze mudiriro. Mudiriro yechinode kushanda kunani, kunani wane vachiya nemashurugwe achinzi matemano nemabhembe achigayasa anhu opera. Zvino asi waana kumbotaura kana nechirotso chimwe chekuti manjurugwa areze kutema anhu angoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzororo kudzokere munhu wekuchaina. Zvinode kuti mudiriro yacho inoshanda kunani andokurukura nayo yacho anhu echipere kutema nemunyika umwa. Ndine mwari wanga wopindura hangwe mukati menyika yezimbabwe ndindambaarwadzikana nezviri kuizika. Iye mwari aoni here ngounonzi wakasikana nemufananidzo wavo? Inona munangagwa wo here? Wangaiseko mukati memwoyo wamunangagwamo? Ndine mwari watora hakwa nhakwa nhakwe ana munangagwa wachiwenga wacho. Timboonawo kuti pakuda zvoni zvingaitika shanduko zvingachinja. Handizivi kuti mwari wambodai neiko. Zimbabwe yakapare mhosva yeiko anhuwe?
Inengi panyaya yacharumbiro yandoramba chikaka naro kuti kwai vanhu vakaina munangagwa yowei vachasungwa. Imwe munozvinetsa lika. Saka hapana chitsva chaanokwira achiudza vanhu nemacharumbiro. Ngaatonyarara nokuti hazivi. Ngabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti lidha wezvinhu zvose izvozvo ndiyeyo vanoti purezidendi. Zvavari kugwa nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwe. Vachatemwa, tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemba nenguva. Ndotenda chazvo Studio 7 munotipa zvirongwa zvakadai, but varumeka, is wasting for time kuti mugwe namashurugwe. Vanhu vavo vanoshandisa.
Makadii vajonga kanemeiri Blessing Zulu tanomuka wande? Nawe mashurugwe yashungurudza. Musi wojayo ari kunzi awanekwa ari mumota nguo dzechiuto. Zviri kumbofamba sei kandi? Nawe mashurugwe kandi.
Pazuva ipazuva hai paStudio 7, vashamariri vose veStudio 7, muri sei sei zvenyu? Ndoda kuda pakutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwe nerimwe, mashoko akanaka pfani. Ndoda kutaura hangu pamusoro pareverend avo vanga vachitaura pamusoro pevaprofita, vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri. Ipapapo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri, ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya, sadza rakasara zuro harichina basa. Ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo, asi bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani. Tikaverenga Rugwaro kuna Mateu chapter 11 verse 11, tikaverengazve kuna Ruka chapter 16 verse 16, inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo svika kuna Johani. Saka ava kana vachitiudza kuti bhaibheri munya, uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi? Nokuti uprofita hwakavapo hwana Isaya hwana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani. Saka ava ndevanani? Ipapapa toda kuti kana paStudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvichechi apa, toda kuti pevafundisa unasa kudoma chaizvo chaizvo chimiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga. Ndatenda hangu, ndonzi Solomon Mulambo.
Studio 7, mangwanani apo, mamuka seko zvenyu mese? Aiwa, isu tamuka. Uri seko kuku America? Ndazvangu kutaura nezvenyaya mabishop awa imutendi china varume vacho vachivafamba nava. Please ngavaira nguva kana kudya mari dzenyika vaita zvisina basa. Asi zvivarekana kuti vari kanganwa varume vavo, zvinotoratidza kuti kubva sure kwese kwavaibva zvamwari chaizvo ndizvo zvinhu zvavasingachazivi kuti Mwari unoda zvipi. Vavakuita zvavo zvenyama. Vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kuti nyangadza. Kana vachimutixis ngavarege zvechibhishopi vaite zvemapolitics. Havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics. Ndipi nyaya vanondotaura ikoko kuyaya vanotivo yakakosha. Vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi. Ndezvikoro vakasununguka maticha vachibata. Vanotaura nyaya ipi? Chinguva vakatanga vanongoti hei tinoda kuti zvadai zvidai, tinoda kuti zvidai zvidai. Vanova varege vati kwani varege kutiitira zvisina basa munyika yeZimbabwe. Ndonyaya zvanga ndada kungotaura awa. Ndinokutendai mumastudio 7, ndinokutendai machinja. Rambai makadaro machinja, musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera. Ndava tigone kuurirana nenyoka mukati. Nyoka yakapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda. Saka muZimbabwe mava nenyoka. Asi mhanyirai kumachinja, mhinde kushanduko ndokunitwa noutsvene. Tatenda.
Mwakadiko pastudio 7. Vana mukoma Tanonoka Wande, vana mukoma Jonga Kandemire, nevamwe vanisina kutaura nemazita avo. Ini ndinofara ndiri pano paJoza. Ndoda kutaura nezvenyaya yapurezidend Munangarwa zvavaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika. Mashoko apurezidend iwavo makazvitarisa. Purezidend vanoti hatifaniri kudya nyama. Pachinhambo chekuti vaifanira kuti munhu umwe nomumwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana. Munhu unofanira une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo, kwete kumanikidzwa kunzi musadya nyama. Asizvo kune vamwe vasingatofadi muriwo zvachose. Kune vamwe vasingafaniri kudya muriwo, vanotofanira kudya nyama. Iwonzi dyai muriwo. Saka purezidendi vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo. Ndo zvinoita purezidendi. Iye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Muponda. Dekuti vanhu vezanupiefu vaya nechokwadi samukoma Gilbert Muponda. Ke zvino zvinhu zvakatonaka. Ikeno avo vanechokwadi, chikwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti de varivo purezidendi. Ke zvino nyika yakatonaka. Gilbert Muponda de varivo purezidendi wezanupiefu. Keno nyika yakatonaka, kwete varipa.
Maswira sei pastudio 7 apo. Haiwa, makakosha basa renyu, ngarirambe rakadaro. Nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuZimbabwe idzi dzemashurugwe, hongo ine chekuita nevakuru vari mubato riri kutonga rezanu PF. Nekuti de kwakuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo, de dzakatobatwa dzikatoperera majere nowando hwadzo. Asi kuti zviri kuti hazvichitsikwa-tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato. Saka idambudziko kunyika iroro. Tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi, vaenda kurivhi, vadzoka kurivhi. Koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo? Pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda, ngavaende zvachose. Taneta navo. Aiwa, murambe makakosha. Ndotendawo mazuva angu kana asvika hangu.
Manga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Varwi vanopfurikidza mwero vechiMuslim vanonzi vakauraya mauto eDR Congo 30, vakakuvadza mamwe 70 mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kweDR Congo svondo rapfuura. Varwi vanopfurikidza mwero ava veAllied Democratic Forces vakarwisana nemauto mudunhu reNorth Kivu padyo nemuganhu neUganda. Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura 141. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutu mupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulance vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tunzwe zvizhinji.
Muswe china, topa taka nzwa shoko rekuti muswe chishanu kwa mchaita shampupuri nemvura yaka simba kwazo. Ndingangoti zvinhu zvino zvakati bata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando. Endi weather yakadai haiwanzo kuwanikwa inotozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitika muswe chishanu kuti kwakauya shampupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo. Imo muOklahoma munomu nemuTexas ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashayika ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosirisa chose nekuti vanhu vakashayika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechambupuri ichi. Kwakafawo vanga vati kurei tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretire idzi. Wakatobatwawo asina kugadzira vari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura kana zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwasangana nechamupupuri. Endi chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri ichi kana chasangana nemvura hachioneki. Chinonetsa kuona saka munotozongoona chasvika. Endi ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Kwa nezuro kwanga kuine chando kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutodziya zvakare. Ndingati iwo muswe chishanu chamupupuri chisati chasvika ichi muswe china tatitore matemperatures akatokwanisa kusvika 70°F. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma40°F kuma30°F kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi musati mambonzwavo yenyu kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuZimbabwe ndichinyanyodoba hangu nzvimbo yakada seOklahoma neTexas neArkansas nekuti tine kubatanidzana kwakasimba. Hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatapiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mambo tuterere mweya ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Sikati sendaba ku VOA Ndebele.